mashoko amai makarao anonyadzisa uye hazvizvi zvatingatitizwe kubva kune munhu anenge ari mutungamiriri wecommission uye ari judge. Zviya zvakaitwa kuti utungamiriri weelectoral commission unofanira kunge uri gweta rinenge riri judge vari mutongi wemhosva, kuitira kuti pange paine vanhu vanotaura chokwadi vanobuda pachina kuti apa pakakanganiswa pakadii. Apa vari kushandisa nyaya yemanyepo nekuconfuse vanhu. Mukatarisa statement yavo yakanyorwa nechirungu, manzwi avanyorwa nechirungu iyo handi kana munhu nyange akafunda zvakadini haatonzwisisi kuti chii. Pane manzwi echirungu anonzi transposition of block numbers, manzwi akangotsvagwa kuti vangokwanisa kungonyepera vanhu kungokanda manzwi kuti anofunga pamwe ipapapo. Asi savari kutaura chiri kubuda pachena nechekuti vari kubvuma kuti uyu Keith Guza anga asiri pavoters row. Vari kuti anga asiri pavoters row nekuti kombiuta haina kumuisa ipapo. Hazvibvisi kuti anga asi pavoters row. Mutemo haunei nerizeni hausiripo nayo, haupo. Asi kana usitongoripo haupo pavoters row, rizeni hausipo nayo ndeimwewo. Saka chiri pachena ndechekuti uyu Guza anga asiri pavoters row.
Saka izvi zvinorevei? Kuri kuti vaguza vanzi nematare mapepa awo haana kumira zvakanaka pamutemo, panoitwa dzimwe sarudzo here kana kuti chii chinoitika?
Pane iye kuhurungo wesa paitwisa imwe sarudzo nekuti vanga vari vanhu vaviri chete vanga vachida kuita makandidati vaida kukwidzana nezuva rainominatwa vanhu. Saka vaguza vakati vakanzi vanga vasina kunominatwa, kutaura kuti munhu umwe chete ndiye anga akanominirwa pakapera manomination. Saka munhu iyeye anga aripo pakapera manomination ndiye anoitwa declared duly elected candidate. Saka hapana nidi yekuti paitwe election.